Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina gunyana 6 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuro yeguta reHarare yaita musangano nhasi nevagari kuitira kuti pakurukurwe zvakakosha zvinofanirwa kugadziriswa muguta pamazuva zana ekutanga. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosvika munyika nhasi vachibva kumusangano weForum on China Africa Cooperation. Darare High Court rinotambira chikumbiro cheMDC Alliance chekuti iite musangano wayo isingarambidzwi nemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuro yeguta reHarare yaita musangano nhasi nevagari kuitira kuti pakurukurwe zvakakosha zvinofanirwa kugadziriswa muguta iri pamazuva zana ekutanga. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Kanzuro yeHarare inoti pamazuva zana ayo ekutanga ichagadzirisa dambudziko revanotengesa mumigwagwa kuitira kuti vatengese zvisina njodzi yekuparadzira zvirwere nekugadzirisa mudhorobha kuti mufambike zvakasununguka. Kanzuro inoti inodawo kugadzirisa zvivakwa zvekanzuro kusanganisira zvimbuzi zvinoshandiswa neveruzhinji pamwe nekugadzirisa nyaya yemvura. Vachitaura vakamirira meya weguta reHarare Muzvare Kudzaika Dzombe vanova kanzura kuMarlborough vati kanzuru yavo ine chinangwa chekuchenesa guta pamwe nekuzadzisa mabasa ainotarisirwa kuita neveruzhinji.
Patanga tichienda tidzokera muvanhu tanga tichinzwa nyaya yemaissues emavendors mutown kufambika kwazvo kunetsekana kuti zvirwere zvichaita zvichitapudzira zvakafanana na cholera nana typhoid. Saka ndo maissues ekutanga. Chechipiri tichaita zvekuti tikwanise kudecongesta maroads edu. Tichi fokasa nenyaya yedze mushikashika nemakombi nepabze public transport. Chechitatu chatatarisira kuti kugadzirisa ma public toilets nema buildings edu kuti titeke stock of ma buildings edu ekansu latinao.
Muzvare Kadzombe vatiwo vakatarisira kuwanisa vagari vemuHarare mvura yakachena.
Tunoziva pane manzvimbo dzakasiyana siyana dzisina mvura. Toda kutanga tamboedza kuregulaiza maboles achona nema vanenge kuti titore stock vanawo and then kuti tiwedzere mishonga yokugadzirisa mvura. Chatikuda kufocusa on toda kutora stock yema wetlands edu kuti tia preserve because tinoziva kuti kumberi ko ndiwo anoita kuti mvura irambe ichibuda mumatep edu vanhu vasanetsikane.
Vahard Life Mudzingwa avo vanoshanda necommunity water alliance vaudze Studio 7 kuti chikuru chavanoda kuti kanzuro igadzirise nechimbi chimbi kusimudzirwa kwekodzero yekuwanisa vagari mvura yakachena.
Isusu sevagari chinja tiri kutarisira kuti tigadziriswe pamazuva 100 ekutanga inyaya yemvura. Kukudzwa kwekodzero yemvura nekuzadziswa kwekodzero yemvura zvinoburikidza nezvinhu zvizhinji zvakasiyana siyana. Nyaya yekuvharwa kwemvura zviri pamutemo hatizvitarisira. Budget ravo tiri kutarisira kuti resitovhararinga ringe rine 10% yayo ngaiyo ngairi yemvura uyewo ngavachengetedze matoro.
Nengo inoshanda ne combined Harare Residents Association va Ruben Akili vatiwo nengo dzavo dzakatarisira kugadziriswa kwemuripo wekanzuru inonzi pachirungu billing system vachiti mari dzevagari dzavanobhadhara dzimwe nguva dziratidzi pamapepa emvura. Vaakili vanotiwo vakatarisira kuti kanzuru itsva iyi iite mabasa ayo pajekerere pamwe nekuzivisa vagari zvavanenge vachiita.
Kugadziswa kwebilling system tinoona kuti billing system ndochinhu change chichidzorera vagari kuti vabhadhare mitero. Saka vanhu vakakwanisa kugadziriswa billing system yekuti vanhu vakatanga kubhadhara zvichibva zvaratidza kuti mari yabhadharwa, aizini zvinotibatsira kuti mari ive inotanga inopinda mukanzuro.
Vagari vemuHarare vanoti vanoshuvira kuti kanzuro yavo ichashanda zvakanaka pasina kupindira kwebazi rezvematunhu sezvaiitika mukanzuro yakanga ichishanda iri pasi pevaimbova meya weguta iri vaBernard Manyenyeni avo vakapedza temu yemuna Chikunguru. VaManyenyeni vakatiwo kupindira kwehurumende kwakakanganisa zvikuru mashandiro ekanzuru yeHarare. Kupindira kwehurumende mumashandiro emaguta kwakatanga muna 2000 apo MDC yakatora makanzuro ose mumaguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika nhasi munyika vachibva kumusangano weForum on China Africa Cooperation. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Musangano uyu wakapindwa nevatungamiri venyika dzemuAfrica une chinangwa chekutengeserana pakati peChina nenyika dzemuAfrica. Pakapera musangano uyu, China yakavimbisa kupa chikwereti nyika dzemuAfrica chemari inoita mabhiriyoni makumi matanhatu emadhora. Imwe yemari iyi inonzi chashandiswa nenyika dzemuAfrica kubhadhara zvikwereti zvadzo. Kubva muna 2000 kusvika muna 2017, China yapa nyika dzemuAfrica mari inoita mabhiriyoni zana nemakumi mana emadhora. Mari idzi dzinonzi dziri kushandiswa mukuvaka zvivakwa zvinokosha pamwe nekubatsira nyika idzi mukuvandudza upfumi hwadzo. Mudzidzi munyaya dzekudyidzana pasi rose vaOstelos Gift Sisiva vati havaoni kuenda kumusangano kwakaitwa navamunangagwa kuchisumudzira nyika munyaya dzeupfumi, asi vatiwo izvi zvinopa mukana wekuti nyika ibudise pachena zvinangwa zvayo panyaya yekudyidzana neChina.
Hationi kuti forum iyoyo inogona kubetsera panyaya dzekudevelopa economy, asi nyika yeZimbabwe ine mukana yekuti ishandise that forum kuti iadvance atinoti maforeign policy objectives enyika. Iforum yekuti inogona kubetsera kuti nyika kana yakangwara kuti mudzive kuti aiwa foreign policy yeChina yakamira so towards Zimbabwe, yedu yeZimbabwe yakamira so towards China kuti tiutilize forum iyo especially panyaya dzemari dzinenge dzaiswa, nyaya dzemaloans, nyaya dzakasiyana siyana dzekuti Zimbabwe neAfrica dzinogona kushandisa kuti tiwane inonzi economic development.
VaMunangagwa vakaenda kuChina nevanhu vakawanda vanosanganisira vaive makurukota muhurumende pasati paitwa sarudzo. VaMunangagwa vari kutarisirwa kudoma makurukota avo chero nguva. Hazvisati zvabuda pachena kuti Zimbabwe ichawana mari yakadii kubva kuChina pamari inoita mabhiriyoni makumi matanhatu emadhora iri kupiwa Africa nehurumende yava Xi Jinping. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Dare reHigh Court ravhuma chikumbiro chemubatanidzwa weMDC Alliance chekuti vaite musangano wavo mapurisa asingavarambidzi. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare re High Court Justice Noctula Moyo vati MDC Alliance inokwanisa kuendelea mberi nemusangano wayo pazuvara inoda mushure mekuzivisa mapurisa sezvakafanira uye kuti musangano uyu unofanirwa kuitirwa panzvimbo ine zvimbuzi. VMDC Alliance vaive vaita chikumbiro chechimbi chimbi kudare re High Court musi wechishanu chapera mushure mekunge mapurisa arambidza musangano wavaida kuita pambizo 4 Shopping Center Mukwekwe nemusi Sondo. Justice Moyovati nekubvumirana kwemapoka maviri munyaya iyi zviri pachena kuti chikonzero chikuru chaive chaita kuti mapurisa arambidze musangano uyu kwaive kutyira kuti musangano wakadaro waigona kuwedzera kupararira kwechirwere chetyphoid. Vati MDC Alliance inogona kuitira musangano wayo munhandare yembizo stadium. Vatondera ichitere rimwe remagweta ange akamirira mubatanidzwa MDC Alliance vatsinira parunhare zvaturwa nedare vakati vakamirira kuwana magwaro emutongo uyu kuti vazosvitsa kumubatanidzwa MDC Alliance. Mune imwe onyaya vaFrancis Mangwendeza mumwe wevanhu vaviri vaiva vakamirira MDC Alliance mukukwikwidza kuve mumiriri weBulawayo South vakwira kudare reElectoral Court vachipikisa kusarudzwa kwavaRaj Modi veZANU PF. Kwetara vamangwendeza vamachova namwewe vaudza Studio 7 kuti vamangwendeza vari kutsutsumwa pamusoro pekuti pamberi pesarudzo dzemuna chikunguru Zimbabwe Electoral Commission yakaburitsa gwaro raive nemazita evanhu vainzi vakati havachakwikwidze musarudzo. Zita ravamangwendeza raivewo pagwaro iri zvisinei kuti vaive vasina kutaurira ZEC kuti havachakwikwidza.
Zvakaitwa ndezvokuti the Zimbabwe Electoral Commission yakazivisa zita rake papaper notice ichitaurira vanhu kuti anobuta mucompetition yacho iye asina kubuta. So vamangwendeza bakati tiendese kuhigh court chikumbiro chekuti nyaya yacho iyoyo igotariswa kuti haina kukanganisa kugadzirwa kwesarus MP for Ula South Coast Stress.
Vanwe vati vamirira kunzwa kudare kuti nyaya yavo ichanzwikwa riini. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kupikisa zvinenge zvabuda musarudzo kupedza nguva. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Tatotanga nemuSouth Sudan. Dare rechuto muSouth Sudan ratongera mauto gumi kugara mujeri kwemakore ari pakati pemanomwe neupenyu hwose mushure mekunge awanikwa aine mhosva dzekubata chibharo vashandi vekunze vaibatsira pamwe nekuuraya mumwe mutori wenhau. Mutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un vanozivisa kuti vachamira kugadzira zvombo zvenyukiriya uye kumisa kuedza zvombo zvehondo zvinosvika kure panotanga gore ra2021. Topedzira nekutarisa zvaitika muJapan. Kundengendeka kwenyika kune uremu we 6.7 kwaitika pachitsuwa cheHokkaido uye kwasiya vanhu vanomwe vafa vakawanda vakuwara. Kusamira kwezvinhu zvakanaka munyaya dzezveupfumi munyika kunonzi nevamwe varumubato rezano PF pamwe nevesangano revakarwa hondo yerusununguko kuri kukonzerwa nevanopikisa senzira yekuti vanhu vapandukire hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vaudza bepanhau reNewsday kuti matambudziko ari munyika mune zveupfumi pari zvino ari kurwadza vanhuwo zvavo munyika. Izvo zvinozogona kuita kuti vanhu vazopandukira hurumende vachipomera mhosva yekukundikana kufambisa nyika nemazvo. Pari zvino mitengo yezvinhu inonzi iri kukwira zvisina mukara akamboona. Mafuta edzemotokari anonzi ave kunetsawo panguva iyo gorosi richinzi rasara munyika nevanobika chingwa rasara shoma-shoma risingakwaniri nyika mwedzi mitatu. Zano PF iri kuchemawo kuti zvirango zvakatemerwa nyika nevekumadokero ndezvimwe zvezvinhu zviri kuwedzera matambudziko akatarisana nenyika pari zvino. Asi vanopikisa vanoti kutadza kutonga kwezano PF ndokwakonzera kuparara kweupfumi hwenyika nemamiriro akaita zvinhu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezano PF vagadzira chirumhanzu pamwe nevakurawo nechihwai vanove mutauriri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube uye riri mubatanidzwa weMDC Alliance. Tatanga nekubvunza vachihwai kuti vanoti kudii nemashoko ekuti vanopikisa ndo vari kukonzera kuoma kwezvinhu munyika.
Nyaya iri pano ndeyekuti kana wabika mbwezhu yako ukazoonekwa woda kundopomera vamwe wondotsvaka vamwe wondotsvaka kuti ndiani akonzeresa kunenge kuri kutokonewa zvisingatarisirwi ikoko. Nokuda kwokuti tinozviziva kuti vanhu vari kutonga ndevapi, opposition haina, tingatoti MDC Alliance haina makii okupinda muhurumende. Vanhu vari muhurumende vanozviti vakahwina ndivo vane makii, ndivo vanotonga nyika, vanoziva pane chinhu chose nachose, ndivo vari kutitaurira kuti vachaita turnaround economy iripo. Isu hatisi kurwisana navo isu, isu hatisi kuda kuti vanhu vapandukire hurumende. Vanhu kana vazvifunga kwavazvifunga nekwavazvifungira nemafungiro avazviita kana kuti strategy yavada kushandisa, ndivo vachaita izvozvo. But umwe noumwe anomira nerake, isisu pari zvino mashoko atiri kuramba zvakasimbara.
Vachirumanzi munotiwo nenyaya yekuti vakarwa hondo yerusununguko nevamwe vari muzano PF vari kupomera vemapato anopikisa ndo vari kusunga zvinhu.
Chokutanga ndiri kuti hapana pasipedenga muroyi akafa akabvuma uroyi hwake. Hakuna mbavha inofa yakabvuma kuti imbavha. Ini ndichitoti vanonditi ndakaba, vanonditi ndimi ndiri kuroya. Izvi zvinotaurwa neumwe wedu ari muZimbabwe vari kuMDC Alliance. Zvinhu zvinoshungurudza mhomho yeZimbabwe. Nyaya inotaurwa namawo veterans, zvinhu zvinozikamwa nyika yose, zvinhu zvinozikamwa musadiki yese, zvinhu zvinozikamwa muAfrica yese. Kuti MDC yakapleya a big role pakaita kuti America itipe nyaya yamasanctions. And vamwe vacho vanotongana nazvo nanhasi uno tisati tapinda maelections, vaitongana nazvo kuti muchaona kana mukasavhotera isu masanctions haabvi. Now mubvunzo ndo unoti kana uchiti masanctions haabvi, uri pane zvipi panguo dzatarubva?
Vacho hai munoti mashoko ari kutaurwa nava chirumanzo.
Tingangoswerera tichizama kupumhana uroyi, asi zvinozikamwa. Nyaya iri apa ndeyekukonewa. Zano PF inoti yakahwina sarudzo, asi tiri kutika zvamakati mune nyanzvi nezvikwanisiro isu hatisi kutaura shawari kutaura iso kutikuanzi kwanzi Amerika ina andito siwa kainda kwa Amerika iko kuka na hariko chandiri kungo siwa ndecho kuti pane bilateral issue pane nyaye nyika mbiri yema sanctions kana hiri yema sanctions kana ziri nyaya zana zidera zavari kutaura wakainda iko kuka na nasi mkanditaura kutindewe kwedu andiwa asiri andina kumbo vavona andina umbo vona soku deru afisi nonzo wala chungo vovora wala chitaura nyaye kuti isi suvan MDC wakainda ikoko wakaru wa wondo yuru sununguko wane kodzere kutaura asa wana kodzere kutaura nema kuzo vipi isi so kuti kwa
zikai vati wa hai wafuma regaindi sana ngurewa chiwa itapu kutiru hiji we Zimbabwe rikipatire muno kufunga tiri kuti masanctions achitwaya kana kuti bumbiro romutemo rakaitwa neAmerica rakaitwa navamwe veMDC alliance ndo zvavakandokumbira izvozvo
vacho hai mamirira akaita zvinhu ari kurwadza even kana nyongo dzenyu dzeMDC alliance
MDC alliance kana kuti opposition munyika haina chokuita na masanction. Chinhu chatinoziva chiri pachena ndochokuti nyika yaparara necorruption. Vanhu vari kubatwa vachitongwa iko zvino vakawanda vacho tinovaziva vari vanhu vezano PS.
Mashoko enyu yekupedzisira vachirumanzu muchipindura izvi kutaurwa navachiwai.
Dambudziko ratinaro ndorokuti hatidi chokwadi. Hapana chakaipa chinotaura maworld veterans vachiti MDC alliance. Ya kuzireta kuti upenyu hwemuZimbabwe huome ndo zviripo izvozvo.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezano PF vagadzira chirumhanzu. Manzwo zvakare kubva kuna vakurawo nechiwai vanove mutauriri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube uye riri mubatanidzwa weMDC Alliance. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Panonzi pane kunetsana kuri kuitika muMDC Alliance kumasvingo zvichitevera kuvoterwa kwakaitwa mumwe kanzura wezano PF kuti aite mutevedzeri wameya weguta. Iyo MDC Alliance ine makanzura akawanda muguta iri. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vamwe vatsigiri vanoti makanzura akavhotera munhu wezano PF anofanira kudzingwa mubato nekuti vakatengesa. Asi vamwe vachiti hapana chakaipa chero munhu achigona kuita basa raakasarudzirwa. Vakoleni maboke MDC Alliance ndio vakasarudzwa kuita meya weguta remasvingo. Wellington Mahwende veZANU PF vakaitwa mutevedzeri wameya weguta. MDC Alliance ine makanzura manomwe uko ZANU PF ine matatu. Asi vaMahwende vakakunda amai Serina Maridza nemusarudzo nemavhoti mana. Mumwe mutsigiri weMDC Alliance Muzvare Alaika Time vanoti makanzura akavhotera ZANU PF akarasa gwara remusangano wavo nekudaro vanofanira kurangwa nebato.
Aina nina kuona chakanaka ipapo ingi vakatoresa vakaresa mwaka vakatoresa maitwa vakatoita vaifangwa kungofamba se party 1 vaifangwa kungosarudza mayor we MDC Alliance deputy MDC Alliance ma portfolios ese aifangwa kungoenda kuvanhu we MDC because vanhu vakakwana vari 7 hapanga budi deputy mayor ka vanhu 7 vanhu vanhu vezano PF 3 we MDC Alliance vari 7 pobuda deputy mayor we ZANU PF. How come? Vakatengesa. Vakatotengesa. Pakatoshanda mari kana stand chaiwa niko akapiwa.
Izvi zvatsigirwa namuzvare Ruth Mavedzenge avo vati makanzura akaramba kuteerera zvakanga zvasungwa nevakuru veMDC Alliance vatengesi. Asi vamwe vatsigiri vataura neStudio 7 vakaita savaMorgan Spanda vanoti hapana chakaipa kuvhotera munhu weZANU PF achiti zvinoratidza kukura mune zvematongerwo enyika uye zvinobatanidza vanhu kuti vashandire guta pamwe chete.
Asi zvakaitika razvo ipapa zvakaitika rapanapo. Ndiwanzo kuti pamwezve zvakangonakavo sezvo avo vachirongawo vakuru kuti kwai vanhu ngavabatana ndedika. Saka ndivoni kuti vanhu vangapokana panyaya dzakaita saizvozvo. Sezvazviri saizvozvo sokuona kwedu samapoliticians hatifaniri tikwere tichingozvopokana tiri pasi kunoku nenyaya dzokuti go sei uyu Mahwende apinda kuita deputy mayor andidi. Ko kana pakazogadziwa kumusoro kuya kuyo handiti ava vakazouyavo vakativo a isichabatana kumusoro kokuno kuzaswe kwakamira sei
asi va Steven Natare vanotiwo havaoni chakaipa kuti makanzura avo avhoterere rimwe bato kana vachiona kuti vanogona kuita basa vanotiwo mapato afanire kupindira mumashandirwo ekanzuru
ne politics hazvinene pata hazvinene chi kana achinge ameya womunhu wese weguta rose kusumudzira guta rino rose kuti ari kushanda paputika mvura paita chii paita chii zvese meya anenge akumirira
vavamboke vanoti vachashanda nemakanza ose zvakanaka vasingatarisi kuti munhu anobvepi nekuti kana munhu wasarudzwa unomirira vagari vose vati vatove mubishi rekuona kuti vagadzira dambudziko remvura sechinhu chekutanga pakuita basa ravo
akatotinonokera nokuti mudhorobha mune zvakawanda zvinoda kugadziriswa asi chokutanga ndechekuti ndoda kusimbisa kuti tigadzise dhorobha iri zvoda kushanda pamwe chete semujuru tochikanganwa kuti uyu wabva kupi wabva nekupi toshanda semhuri imwe chete kuti tihwine chinangwa chokuti dhorobha redu rinake
zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka mumamwe makanzuro akatorwa neMDC Alliance munyika yose zvichitevera kupesana kwemakanzuro aya pazvinhu zvinenge zvichidiwa neMDC Alliance sasigara kuMDC Masvingo vaJames Gumbi vanoti makanzuro anofanira kuziva kwavanobva vanotiwo kana vachiita basa ravo mumakanzuro vanofanira kuziva gwara rebato uye kudzadzisa zvisungo zvinobva kumuzinda webato ndakamirira Studio 7 Masvingo ndini Gandri Maramba.
Iye zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika. Tanga tiri kutarisa zvabuda padande mutande reFacebook neTwitter apo mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vabvunza vatsigiri vavo kuti vanoona waro rebato iri wakamira sei. Tanga tichitarisawo zviri kubuda kuBulawayo uko vamwe vari kutsika madziro vachiti vanoda kuti meya vachagadzwa muBulawayo mangwana vange vachibva imomo muBulawayo. Ngaitende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Chinonzi eto mutero ndiri kutaura ndiri kuNamibia.
Taurai tinzwe mukoma.
Ndiri kutaura panyaya yekutanga yekuBulawayo yaniya kuBulawayo. Ndinoona sekuti nyaya iyo yekuBulawayo yekudimanda kuti vanoda chete mundevera havadi mushona ndinoona sekuti haina kutwasuka inopa kupatsana kwemarudzi munyika. Ndopinda pane vachamisa zvavanyora paTwitter kuti kotipei muone yenyu mira mangwana redu. Muono wandinopa vachamisa ndewekuti iko ngavapinde muGovernment of National Unity navamunangagwa. Dzimwe nhengo dzeMDC dzipiwo zvigaro zvemaminista vachamisa vatiwo chinzvimbo chepamusoro muhurumende iyoyo. Chikuru chatinoda ndechekuti nyika yedu ifambire inde mberi.
Muri kutaura naWashington Mushaba from Johannesburg Springs. Unokuri nani sisi mazera zitotyira ikoko zongozwa kuti vari kuti hanzi vari kuda kuti vaNelson Chamisa vauye vazoita hurumende yemubatanidzo asi semaonero edu isuzoti hurumende yemubatanidzwa kwete vanofanira kutanga vataura chokwadi chakaitika pamaelection kuti hano Chamisa akawina then kwakuzotangira ipapo kuti zvichizotanga kuchizotaura ipapo vachienda kumberi.
Mutaura naBenedict Mtenga ndirimu Harare kuwadzana. Hatiri kuona zvinhu zviri kutochinja zviri kutokwira tsiyo yachabatika mapraise agona up some of the shows in our shows hamusina chinhu ndioni iyi zvanenge zvichienderera mberi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa basa rakatarisana nevanhukadzi vari muparamende. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvongo yedu yapera rakaitimbotarisa misoro yenhau zvakare. Kanzuro yeguta reHarare inoziya zvakakosha zvinofanirwa kugadziriswa muguta iri pamazuva zana ekutanga kubva patoreswa mhiko makanzura. mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vasvika nhasi munyika vachibva kumusangano weForum on China Africa Cooperation. Dare High Court muBulawayo rinotambira chikumbiro cheMDC Alliance chekuti ite musangano wayo isingarambidzwi nemapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana mangwanani. Anokuonekaya nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Chris Gande.
Soko isikati senda baku VOA Ndebele.